Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikunguru 6 2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano mudunhu reMidlands vachivimbisa vanhu kugadzirisa zvose zviri kunetsa munyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoitawo musangano kumberengwa vachivimbisa vatsigiri vavo shanduko kana vachinge vakunda musarudzo. European Union inoti Zimbabwe ikaita sarudzo dzakachena zvichabatsira zvikuru mukugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF uye varizve mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari kugokwe nhasi vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa30 chikunguru. Vachitaura vari pachikoro chemapfungautsi primary kugokwe kwakare vaMnangagwa vati vari mubishi rekutsvaga rutsigiro kuitira kuti vadzose masimba kune veruzhinji. Vati izvi ndizvo zvakarwirwa nebato ravo muhondo yerusununguko kuitira kuti masimba agare ari muvanhu.
Pamberi nokubatana pasine mhandu makadima comrades tavuya revolutionary party yedu yeZANU-PF yakaunza usununguko munyika yeZimbabwe kubvisa kuvachena kuti zvitonge isu vatema tinosungirwa kuita sarudzo Yokuzokera kuvano kutsvaka masimba okuramba chitonga. Murwendo iroro kune vanovuya vone parutivi vachiti vanodavo havarambidzwi. Vanoita kuti mutambo unakidze.
Vachitaura nezviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pachikoro chemapfungautsi vaMnangagwa vati hurumende yavo ichamutsurudza makambani anga avhara kuitira kuti nyika iwane mari inozoita kuti ishandiswe mukuvamba makambani matsva. VaMnangagwa vasimbaradza nyaya yekuti hurumende yavo yakazvipira mukugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vawane mabasa uye vekunze vauye kuzoshanya munyika.
Edu makambani ari muno tichatsigira kuti amutse makambani angafa akudzirudze makambani aripo pamusoro paizvozvo tichiwanazve makambani anobva kune dzimwe nyika achiuya muno kuzovaka mafactory nemakambani in the mining sector agricultural sector infrastructure development ma roads and railway manufacturing ICT tourism achiega uboni
VaMnangagwa avo vakatora masimba mushure mekunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwa kubva pachigaro nemauto aitungamirirwa navaConstantino Chiwenga munambudzi gore rapera vabvuma kuvatsigiri vavo kuti Zimbabwe yanga yaparara zvechokwadi. Asi vati sezvaitika muJerusarema yakanga yaparara vachaivaka zvakare kuti ive chidadiso. Vatiwo rusununguko rwenyika rwakaunzwa nebato rinozivikanwa nemunhu wose nokudaro hapana chinovatadzisa kuvaka Zimbabwe itsva.
We are building our economy. Jerusalem yedu yakanga yaparara taikuivaka ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Nyika ingova kwino kungobunganidza uchingobunganidza kuti avangwana kune kwavane tererini yemarodhi. Aiwa ibwe pamusoro pebwe. Ibwe ndokuti mudhuri yatinovaka nyika inosimba nekuti inenge yakavakwa zvino ungwaru. Mabusinessmen ataitana nawo. Ko iyo independence yedu yakabva kupi? Yakaunzwa nani?
Musangano waitirwa pachikoro chemapfungautsi unozvidza mutongo wakaitwa musi wa26 chikumi nedare repamusoro rekumasvingo iro rakati ZANU-PF haifanirwe kushandisa zvikoro kuita misangano yayo. Dare iri rakatiwo ZANU-PF haifanirwe kushandisa vadzidzi nevarairidzi kanawo midziyo yezvikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe kuti sei bato ravo riri kuzvidza mutongo wematare. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaitawo misangano kuMidlands uko vavimbisa shanduko kuvatsigiri vavo. Vachamisa avo vari kuitawo misangano iri kupindwa nezhuru nezhuru zvevanhu vati havasi kuzodzokera shure panyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tanga tine misangano yakanaka zvikuru nhasi. Tatine manyaro kuti tanga tabva kunorova nacharandura kwachikuru manzuko nhasi tazorova pakera apo umberengwa wese nepamataga unova muumberengwa zvezvakare. Misangano yataita inonwisa mvura ruzhinji ruri kutsigira. Tinotoshamisika kuti ipapapa vangada kuti vanohwina vanenge vachihwina nekupi kunze kwedu isu. Rutsigiro rwatinarwo runotishamisa. Hatina kumbowana rutsigiro rwakadai kubva tichitanga bato muna 1999 nadr Tsvangirai mukuru wedu wechitima cheshanduko. Taona rutsigiro kuti rwanyanya moziya vakasiya vadzara yatumbuka zvino nyika yoguta nemutero. Itakunatsa unoona kuti rutsigiro rwacho rwaenda mberi. Handioni vangada kumira kana vamugangagwa kana ani zvake angakwanisa kumira nesu pasarudzo iyi. Kungopukuta nekuti vanhu vamirira mbovha yemufaro, vanhu vamirira kurohwa havo nemunhikwi wekusununguka uri kuuya pana 3 July.
Zvii zvimwe zvamaudza vatsigiri venyu muMidlands umu zvamuri kuronga kuti munogadzirisa mukasarudzo?
Tisati taenda kunoronga tinogadzira tikasarudza, ndavaudza kuti taita mangange nezek navamunangagwa tatadza kuwirirana nenyaya yeballot paper. Tikati aiwazvo hakuna anogerwa asipo kukanyaurangana. Matsotsi agerani, saka tati ipapa patasvika pamvura yacheka makumbo isu tinoda kutinwa kusarudzo musi wa3 July. Asi sarudzo idzodzo ngadziitwe nebalot yatawirirana, ngadziitwe nesilabus yatawirirana, ngadziitwe nezamanishoni ratawirirana, kwete kuti mumwe anoda kupinza mapepa asiriwo anozopedzisira kungoshanduka-shanduka. Zvatiri kutaura tinozviziva nokuti tiri kuudzwa mashoko nevanhu vari mudhuze-dhuze mujinga reiva vari kuronga utsotsi hwakadai. Saka vari kusorosoro kwehurumende ikokoko mumijeje dzechai mumuhuro yehurumende youche patiri kuwana soko makuru akadai. Saka hati kutaura zvatinoziva ende tacho hatizotendi kuti tiende kuelection. Kana titi election ngeballot ratina kuwirirana zvapindwa nani kupi nguvai rofamba sei kusvika rasvika muruoko rwevanovhota vanova varidzi vedu. Saka chitsotsi chese takavhura maziso tine mabinokula tine mamicroscope chaiwo kuda kuzama kuona zvii zvinoitika. Tazopinda hedu taudza vanhu kuti Midlands yakatikoshera kunyanyanya mberengwa. Marozi akaparara, unonyatsoona kuti hapana hurumende ine hanya. Unoonawo kana upenyu hwakaderera zvikuru zvaandibata mwoyo zvakanyanyisa. Hakuna development, hurumende haiko zvachose. Pagedhi hapana munhu chamutungamiri ine dambudziko rokuti kune vari kufudza mombe negodzi saka pano toda kuti totangwa pasa nyika yende mberi ndozvatatitaura nyaya dzedzidzo nyaya dzeutano nyaya dzezvikoro nyaya dzekuti totangopinda togadzirisa nyaya yemari sei tine urongwa hwakanyatsochena hwokugadzirisa nyaya dzekuta vanhu pakubudirira kwavo mumagadheni mavo kuraya nyaya dzemagetsi nyaya dzemafoni hakutori nanetwork ukatarisa kuvana tr kuvana econet zvinova zvinonyadzisa mabridge anondomoka tasvika pane imwe bridge rinotonzi gwamaticha kuti kunoorohwa maticha achiyerera nemvura kwanaya saka zvinhu zvandirwadza asi tati hai dambudziko taakuya nepirisi renyika richapedza dambudziko rakaoma.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari kumataga kuMidlands naBlessing Zulu weStudio 7. Apo vamunangagwa vanga vachivimbisa vanhu kugokwe kuti vakazvipira kuvaka patsva Zimbabwe, nhengo dzemapato anopikisa dzanga dziri kuchema nerekuti dziri kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZANU-PF uye kuti dzichaitwa danda mugotsi kana ZANU-PF ikakundwa musarudzo. Tabata nhengo yeThe African Democrats vaMakoma Chona kuti tinzwe zviri kuitika.
Tikangonyarara ka election inouya vanotyidzirwa ana mbuya vachagona kuvhota zviri pamutemo vechidiki vanobva vagara kumba vachanovhota vachitarohwa vanoenda kumabhawa vachaenda vachitya kunomwa ikoko. Aiwa election iyi ndepeace ndeerunyararo, isiwo takamirawo the African Democrats noti kwete hazvibvumirwe. Saka munhu atirova mapurisa akanonoka kuuya tokwanisa kubata munhu iyeyo tozopa mapurisa tamutora kamuti uyu ndiye munhu ari kukonzera birizhonga mudunhu redu. Noti tikarega kudaro vanoramba vachingotrora makore nemakore, election after election. Even basi ya kuna sabu ndakadzidza naye ndakakura naye zvondikatyamadza kuti ndiye wokutungamira again achiti aiwa zvinotaura zvepeace ndezvavo, isi toenda chirova vanhu kusvika ZANU yahwina. Kana yahwina vanhu nangagwa vahwina, vanhu ivavo hapana zvinoitwa. Aiwa izini ndichamushanyira, ndamushanyira ndotisawira iwe worutaura zvekura vanhu chitanga isusu toenda zvedu takawanda toti chitivova tauya isusu because hatisi vezano asi tiri zvizvarwa zvemuno.
Mharidzo yemutungamiri wenyika vamunangagwa yavanoparidza yakuti runyararo runyararo, tingati vanhu here vari kuvatsigira vasiri kuteerera kana kuti vari kungotaurawo zvavo mashoko paruzhinji?
Pane kaviri vateerere Voice of America, pane kaviri. Pane nini ndogona kupa meseji yokuti aiwa toda runyararo, asi munhu ini anondiziva chaizvozvo maleftenants vese vakaungana kwandiri vanenge vatoziva code inenzi secret code yokuti ndikati runyararo ndikataura kaviri kana ndikatsikisisa kuti runyararo zvogona kureva opposite, kana kuti vanhu vaya vanenge vaitoziva kuti vachingoenda chete takutodhira nemi vachiziva kuti vamunyangagwa vangofuratira hapana zvavachaita, mapurisa hapana zvavachaita. Asi pari zvino hapana kana mumwe akasungwa, tongoonawo zvenemanyika yese zvayo vese vaiba vaiva nanhasi vachiri panze.
Avo vanga vari mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yemumiririri weSesame kugokwe vaMako Machona veThe African Democrats vachitaura vari kugokwe kwakare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne13630 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 pashortwave. Musakanganwe Live Talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na4:45 PM kusvika na5:15 PM. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera ku Studio 7. Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva rinotonga nyaya dzeuori muPakistan ratongera vaimbove mutungamiri wehurumende vaNawaz Sharif kugara mujeri kwemakore gumi. Uye rikavabvisisa faindi yemadhora mamiriyoni gumi nechidimbu zvichitevera kukundikana kwavo kutsanangudza kuti ivo nevana vavo vakawana kupi upfumi hwavainawo huri kunze kwenyika. Dare iri ratongerawo mwanasikana wavo Marian Nawaz kugara mujeri kwemakore manomwe. Uye rikamubvisisawo faindi yemadhora mamiriyoni maviri nechidimbu. Dare iri ratiwo upfumi hwavaNawaz huri kunze kwenyika hutorwe nehurumende. Vari kutungamirira chikwata cheEuropean Union chiri kuongorora sarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. VaAlma Brook vanoti kuita sarudzo dzakachena kunobatsira Zimbabwe pachirongwa chayo chekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera. Todzokera kuna Godwin Mangundla atipe nyaya yezviri kuitika nava Alma Brook.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaBrook vati zvakakosha kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena, vachiti izvi zvinorerutsa chirongwa chayo chekuda kudyidzana nedzimwe nyika mushure mekunge ukama hwayo nenyika zhinji dzepasi rose hwadzikira pasi peutongo hwavaRobert Mugabe. Vati nekuda kwaizvozvo, zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission iite basa rayo sezvainotarisirwa kuita, uyewo kuti basa iri riitwe pachena kuitira kuti vese vari musarudzo vagutsikane nemafambisirwo esarudzo.
The credibility of the election process is important for the future reform process of the country.
Kuita sarudzo dzakajeka kwakakosha pane zvese zvichada kuitwa neZimbabwe pakudyidzana nedzimwe nyika panyaya dzeupfumi nematongerwo enyika. Saka chikumbiro changu ndechekuti dai seki yaita kuti sarudzo idzi dzichene.
Vati sezvo Zimbabwe ichizivikanwa nekuita sarudzo dzine mutauro, pari zvino pane vamwe vane chivimbo nemafambiro ari kuita zvino. Kunyange hazvo pachine zvinhu zvakawanda zvichiruda kugadziriswa. VaBrook avo vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, sachigaro wezeka Mai Priscilla Chigumba, vatori venhau, mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira, vati mumisangano yavo mabuda zvichemo zvakati kuti uye shuro yavo ndeyekuti dai zvichemo izvi zvagadziriswa kuitira kuti sarudzo dzisaite mutauro. Vatiwo vakanzwa zvakataurwa nemauto kuti acharemekedza bumbiro remutemo yenyika pasarudzo, asi vakati Zek haifanire kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vafungire kuti sarudzo dziri kubirwa zvakaita sekushandisa mauto pasarudzo. Chikwata cheEU chinotiwo hachina kufara nezvachakaona pachakadeedzwa nevamwe kunoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kuFidelity Printers svondo rapfuura. EU yatiwo chingave chinhu chakanaka chose kana zvinhu zvese zvikaitwa pachena. Mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi vaMark Stevens vati mafambisirwo esarudzo anosiyana-siyana, uye kune dzimwe nyika kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kunoitwa pachena vese vanokwikwidza vachiona, asi vatiwo kune dzimwe nyika vanoita zvinhu muchiwande sezviri kuitwa muZimbabwe. Akandike kutanga mukati memakore gumi nematanhatu hurumende yeZimbabwe ichikoka European Union kuzoongorora sarudzo. Hurumende yavaMnangagwa iyo yakatora matomu zvichitevera kudzingwa basa kwavaMugabe muna mbudzi gore rapfuura nemauto, yakakoka nyika pamwe nemasangano ekunze akawanda kuti azoongorore sarudzo sezvo ichiti sarudzo idzi dzichaitwa pachena. Zvichakadai, vakasanobata chinzvimbo chemiriri weAmerica muZimbabwe yamai Jennifer Savage nezuro vakati America inoda kuvandudza ukama hwayo neZimbabwe zvisinei nekuti ibato ripi rinenge rakunda musarudzo. Mumashoko avo pakupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kwenyika yavo, Amai Savage vakati America inotarisira kuti sarudzo dzinge dzakachena uye vave kutoona mberi zvirango zveupfumi zvabviswa pave nekudyidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi. America yakatemera vamwe vakuru vakuru muzanu PF vainoti ndivo vaibira sarudzo kutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zvese zvaitadzisa nyika kuve neutongi hwejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveupfumi nhasi raburitsa mashoko ekuti kushomeka kwemari yekunze, zvikuru dhora rekuAmerica, zviri kupa kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemaindastiri zviderere zvakanyanya, uye munyika mushomekewo mukaka, sezvo pasina mari yekutenga mishonga yezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe pamombe, kana kuti tick-borne diseases. Uwandu hwemukaka waderera kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana masere mumwedzi mitatu yekutanga kwegore. Izvi zvabuda mugwaro remwedzi mitatu yekutanga kwegore, kana kuti quarterly bulletin. Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya kuti tinzwe zviri kuitika.
Kushaika kweforeign currency kudokanganisa zveupfumi hwenyika. Choti vachirongwa chatofukidzira kuti panopera maelections apa, hurumende ichainenge yasetwa inofanira kutarisira kuti tiita sei nenyaya yekuti foreign currency iuye munyika. Tiwane kana kuti iregulatwe zvayo kuti zvinhu zviite zviri nyore, vanhu vagogona kuva nehurongwa kuziva kuti mangwana zvinoita zvakati nokuti mari yakati iripo. Zvava ichokwadi kuti kana even production yomuindustry iri kuafrictwa nenyaya yekushayikwa kweforeign currency. But foreign currency kuuya kwayo kunge tato exporter. Zvino hatina zvokuexporta iko zvino, because production yakadzikira kumamines. Ndokwatotofunza kuti kwaitwa ikoko tagona kuingiriza migodhi inomainwa tichigona kutengesa zvinhu zvokunze, ndo zvinogona kubatsira. Izvo ichokwadi, handisi kuti zvinomborambwa. Ende zvandifadza pakuti hurumende pachaya haisi kuda kuwanziridza zvinhu, inozvibudisa pachena zvinenge zvichiinetsawo. Ichokwadi, toda kuti tawana kuti taexporta zvinhu zvakawanda ndokuti mari yadare ipinde munyika.
Mati imi kana zvichibvira mari inofanira kuonekwa kuti iri kufamba sei, kana kuti kwamuri kuti kuregulatwa.
Munoziva kana munhu uri makambani fanika matoo sevens aisusu, inonzi formal muchirungu, formal business. Rototi togona kungowana foreign currency chete kana ichibva nokumabhangi. Saka mari ikange ichigona kuti kana ikatengeswa zvinhu kunze, youya yose nenzira dzakarurama dzemumabank system, production inoingiriza nokuti zvinenge zvichinge zvaane mutemo unenge uchitarisirwa nenyika kuti zvotongwa sei, zvofamba sei nemari dzacho. Izvi zvimwe zvokungoti mazana zvomumaparo market houses kuti mari inofamba sei.
Mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vange vachitaura parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi tiri kuda kumbonzwawo kuti madzimai ari kukwikwidza ari kuti kudii nezvesarudzo dzegore rino.
Inini zita rangu ndonzimera Mahoka, ndiri kuHurungwe East Constituency, kumashonaland West Province. Pati yedu isusu National Patriotic Front ndo pati yedu. Isusu kuvanhu hatisi kuvimbisa, tiri kutoshanda kwete kuvimbisa, kutogadzira mabridge izvozvi patiri kutoshanda izvozvi.
Ndiani ari kutungamira bato renyu ramunotsigira iri?
Bato redu isusu ari kuritungamirira iye zvino. Hatina president isusu kuNDF. President wedu isusu ndiShamisa. Shamisa ndiye achapinda paupresident, tinotora udeputy.
Pane vamwezve vangati amai Mahoka tinovaziya vachimiramira vari kuzano PF yava Mugabe. Chii chavangazosandura chamakatadza kusandura muri pasi pavamugabe?
Zviri zvokusandura zvakawanda zvatoda kuti zvisanduke, nokuti mbavha dzanga dziripo. Handi makanzwa ivo pavakabvisa vamugabe vachiti pane mbavha dzakakomberedza vamugabe. Mbavha idzodzo ndobva tatiza idzodzo kuti tisandure, kusisina mbavha dziriko.
Asi ndanzwa muchiti imi muri kutsigira vachamisa, zvinozobatana papi ipapa?
Isusu takato batana ne alliance because toda kubisa junda. Yaka bisa babawa Mugabe. Vachiti babawa Mugabe wakura.
Incident Susan Matunga. Njiri kumiriwa za garendra foreign candidate. Yen for the constituents. Njiri miriwa njiri under MDC alliance. Inewa ine kengamiriwa na advocate nation service. Zandri kubindisa mwane. Yomdu nyanda kamiriwa. Njiri kubindisa kuti. Tikaenda mtuwape kusama jinae. Nekuti njiri kubindisa kuti. Sino vota. Mishakati July, tukanda chino kufotera advocate nation chanisa, upeni wedi unewa unechinja. Mugovernment of national unity, wacha misa wakangalari part of one of the ministers. Chinja, yaka chinja pasi na kana maka. Nishoma, shoma ya yakata ura ya jaka basha itika. Takandinechi yumbe chekuti free maternity kumazimai, zino. Kwa nisa kungo tongo chinja, pasi na kana mazua. Mazimai za karo, kisi nesanga ni mkere kuti, nwa inheritance ya kuti tikafiri, wanewaro metikataro kuti sirkazi. Atina ameti miririra. Asenzino zivakuti wachamisi wakapinda pachigari. Nya hezo zizi zeni heritage zino zinutuweru kira sema zinai.
Ndinanzi Monica Mchangwa, ndini minister of state in charge of Manicaland province. Ndiyo candidate as a senator for Manicaland province. Tukita basa guru sporu kutawara mewano kutila noe. Kaya uozu kituwa ya hurumende ni dispensation. Nofano wakuma votera president Idi Mnangagwa. Elate mandate yekwende za mberi, nekubindu la zinu, nekukadirisa nika ino, wana utusese za kakanga nesua, mele the previous administration, angaisi mandiri wanewe, na wamu gabi usikadirisku.
Ayo madzimai arikukwikwidza musarudzo achitaura na Marvelous Mhlanga, nyahuye we Studio 7. Mumitambo ye World Cup ya tambwa nasi, France yakunda Uruguay 2-0, ukuo Brazil irikutamba ne Belgium mumutambo we makota finals. Makundano ekaso Laga Premier Soccer League adzoka kubva kuzororo achipinda munguva yekubvisa varume muvakomana. Michael Kariati anotipanya yeye.
Sezo iri nguva yekubvisa varume muvakomana, hapana chikwata chichada kurasikirwa nemapoints. Kusanganisira pamutambo wevavakidzani veCape United neHarare City uyo uri muRufaro Stadium mangwana. Zvikwata zvemuHarare zvasaririra zvikuru makwikwi aya, asi CapeS United iri kurwisa iri pachinhano chechina, mapoints 15 pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints 44. Mutsigiri wemaGreen Machine vapedzisai musharu vanobvuma kuti zvemukombe zvaramba, asi vachiti ivo vari kuda mapoints ese kuti vazadzikise chinangwa chavo chekupedza vari pazvikwata zvina zvichapedza zviri pamusoro petafura.
Kutokotochi tangoramba takamende nayo mapositi kuti timisana naye chiroho kuti tikatapedza kuti top 4 zvekuti zveliga hatichatombotarisiri nemamira akaita chikwata chedu.
FC Platinum ndiyo iri kutungamira ine mapoints 6 pamusoro pengezi Platinum Stars, zvekuti iri kutarisirwa kuwedzera utungamiri hwayo apo iri pamusha neZPC Kariba. Musi mumwe chetewo madamburo aine rwendo rwakaoma kuHerentals College. Muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Lab vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu, FC Platinum haisati yatora mukombe, asi vachiti kugona kunenge kudada inokwanisa kutorerwa mukombe nengezi chete kwete nechimwe chikwata.
Ngasa jerere yaya maplatinum yaya nokuti maplatinum yaya akatosimba futi pedza anogona kutora kana iye kungezi between the two.
Lloyd Mtasa oyo akadzoka kuDynamos mushure mekudzingwa kwemasondo maviri ari kutarisira kusimudza chikwata chake zvekare apo chiri kusangana neChicken Inn. Asi mutambo uyu hauna kupfava sezvo Chicken Inn echiri netariro yekutora mukombe uyu apo iri pachinhano chechitatu patafura. Highlanders iri muNational Sports Stadium nesondo ichidamburana neBlack Rhinos. Mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi unowanzosimudza vanhu pazvigaro zvavo nemufaro kweva minutes ese 10, zvekuti uyu haungasaririre. Mimwe mitambo iriko sondo rino yakamira seizvi: Mutare City Rovers vs Nichrad, Blauwe Chips vs Yada, Chapungu versus Blair City, Shabani Mine versus Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo, ndokuonekai ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ikudibana kuhlelo lwe Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 kuNtulikazi 2018. Olamukela emweni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Iqula lomanyano we-European Union elizahlola ukhetho lithi ngempela amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvota edindwa.
Ayabona lapho kuphintwa khona ama-ballot paper nalapho ama-ballot papers azaligcine khona. Kuyisifiso sethu kakhulu 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 kakhulu. Ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi and lo muntu abe impumela nxa seziphumile akule abantu abazakhonona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa baphuma ijumo bekhankasa esigabeni senkabazwe.
Hambeni nokwina ama-elections, pasine mandu bamberi ne-ZANU-PF.
Siqhubeka sisipha ithuba abazancintisa kukhetho ukuthi batshele abezigaba zabo izithembiso zabo nxa benganqoba. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Ngingumntwana waseWange ozwele esibhedlela saseWange, ngakhulela eWange e-number 1 Colliery, ngifunda e-St Ignatius Primary School. Ubaba umgunonzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke.
Thiyani indlebe lingayikatshana. Iqula lomanyano we-European Union elizohlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe lamhlanje lenze umhlangano lentatheli zindaba eHarare lazisa ukuthi libona kufanele ukuthi uhulumende aphumele egcekeni kundlela okuqhutshwa ngayo ukhetho okufana lokuvumela amabandla aphikisayo ukuthi abone iphepha lokuvotela lidindwa ukuze impumela yokhetho yamukeleke kuZulu weZimbabwe jikelele. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumeli amabandla aphikisayo ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper, njalo lokuthi azakuba igcinwe ngaphi usiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU umnumzana Mark Stevens uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho kokudindwa kwamaphepha ebhaloti kanye nalapho agcinakala khona kwenziwa mgceke ukuze kungabi lobuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho luka-13 Ntulikazi lwamukeleke impumela yalo.
For us what is critical is the credibility and confidence in the process.
Okuqhakatheke kakhulu yithi yekuthembeka lokuhlanzeka kokhetho, njalo thina njengeqembu elizebona ukuqhutshwa kokhetho sizaqhakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo udaba lokuveza walapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kunketho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hatshi. Kodwa esesikubonile kwezinye indawo yikuthi lapho okuvezwa khona inlungiselelo le kuleta ubugcike lokuhlanzeka kukhetho kanye lethemba kumpumela yalo
ukungazwana nokugatsha lwezokhetho izekhi lamabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudindwa khona amaphepha ebhaloti kanye lalapho azakuba igcinelwe khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyana uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izekhi ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bebe khona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhaloti. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelela umkhokheli wequla le-EU umnumzana Elmer Brok othi izekhi isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube lesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Premature for me to do so, but I feel it is important to stress.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izekhi eqhube ngayo indlungiselelo yokhetho kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo.
Iqula le-EU elemelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlola ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Pamberi neZANPF. Pamberi neZANPF. Pamberi nokubatana. Pamberi nokwina my elections. Pasine mandu. Pamberi neZANPF. Pamberi nokubatana. Pasine mandu. Makadima comrade.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzavuselela amafekithali imigwaqo lokunye ukwenzela ukuthi athuthukise impilo yomuntu wonke elizweni. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo esikolo seMafungausi Primary School eGogwe lamhlanje, uMnangagwa uthe uzathuthukisa inhlelo zabalimi bochinda kulindawo. Ihlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union yasa ibandla leZANU-PF emthethwandaba isithi labantwana besikolo lazo isikolo akumelanga zisetshenziswe kwezombusazwe. UMnangagwa uphinde wathi isikolo lesi esisetshenziswe lamhlanje sizanikezwa imitshina yamakhompyutha engamachumi amahlanu. Ugcizelele ukuthi abantwana kumele bafundiswe imbali abalwela inkululeko yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzakwenelisa ukugcwalisa lezi zithembiso na.
Ukhulumende okhona lo khokhela kwabo uMnangagwa ngukhulumende omutsha. UMnangagwa mutsha njengomkhokheli njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo. Ngokunjalo lokhu akukhulumayo kathi singaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu, abantu bamvotela yikho akutshoyo lokhu. Mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikwaza kwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sithandekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane esedlule. Into esasele nje kuphela sithandekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli aza sisekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo ngoba siqhangele ukuthi sibe le free and fair election. Konke lokho kunye kuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolo. Okwakade imisebenzi emihle sibonakele kodwa into esilelayo nje imali.
Abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule.
Angibahloli bona abathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezijiyeneyo. Ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi. Kufana nokuthi uthi umntaka makelwane ezibhasela nje esikolo esenza kuhle uthi wena hayi abantu uyehluleka. Okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption ukuvula amasango investment ukuthi ibuye elizweni ukuthuma ama invoice support mhlawa wonke azama ukuthi sidlelane namanye amazwe konke kono kukhathi singakhangela tourism industry yenza kuhle kakhulu amakhiwa abantu bayabuya lapha eZimbabwe okumangalisayo iZimbabwe lokuthula okumangalisayo abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kamnangagwa konke lokhu kuzenzakala
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho echolocho okuthange wamukelwe njani ngabantu becholocho
uChiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu becholocho abantu becholocho abaselayo ketha bethaba babelayo ukuthi hayi lwana lishona lwana yini hayi sesifunda ukuthi singenane sibe munye labo emabandleni amanye akhona la zombusazwe eZimbabwe uzathola abanye bakhona besekelana labantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho inketha bethaba yisekho ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga uyekuthule imanifesto yezanu PF ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela i-industry kuzavuselela i-economy abantu iZimbabwe open for business abantu bazavula ama-business abantu bathola imisebenzi kudaleka imisebenzi imigwaqo izalungiswa kanti ukuthi kuqhathwa abantu basebenze abantu benothe kudingeka abantu benothe kulwise ubuyanga kuphume phakathi kwabantu
lo ngumnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ngakwelinye icele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhube owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho enkabazwe endaweni ezigoqela eKiara leMatanga Business Center eMbere ngwa. UChamisa utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi emhlanganweni wanamuhla utshele uZulu ukuthi lokho kungela kuzwana lomongameli Mnangagwa ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo kumele bavunyelwe ukubona lapho okudindwa khona amaphepha okuvotela.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Oza ncintisa kukhetho lokudinga umeli wewange central edale lephalamende emele umanyano weMDC Alliance umnumzana Fortune Daniel Molokela Tsiye. Uthi isigaba sakhe sibhekane lobuyanga obumangalisayo ngenxa yombuso omubi weZanu PF. Ngokunjalo uMolokela uthi uZulu kumele avotele yena lomkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuze balethe imisebenzi njalo bathuthukise lesi sigaba.
Unemployment is very high ewange. So thina nge-Vision 2030 sithi localize ukuthi thina asinike namathuba abantu abasewange ngoba kulezi nsuku amathuba abane ngomsebenzi anikwa abantu abangasebewange. Then sithi commercialize sithi iwange kayiqalisa ukuthengisa kulokuthi yona ibilethi ithenga ithenga izithenge lesinkwa ithenga amanzi. Then sithi industrialize ukuthi into esizama ukuzithengisa singathengisa amalahle kuphela sithengise okunye. For example siyakwanisa ukuthengisa inkukhu iwange yaziwe njengedorobha elithengisa millions of chickens per month ithengise ngamaqanda sithengise kumbimbidi chomolia sithengise kumbimengo sicreate i-industry enkulu around imengo as a fruit nama-vegetables and so on sithengise amanzi ngoba kathesi thina that nje abantu bange sithenga amanzi avele ezibhorane zeHarare. So sithi let's localize, let's commercialize, let's industrialize and kuzagcina sekulama-employment opportunities amaningi and iwange will grow ibe idolobha elikhulu.
Kungani kahle kahle ofuna ukumela lesi sigaba?
Ngingumntwana waseWange ozele esibhedlela saseWange ngakhulela eWange enumber one colliery ngifunda eSt Ignatius Primary School. Ubaba umgunonzalayo ubesebenzela abantu baseWange impilo yakhe yonke ikakhulu ebamela njengesebenzi kuworkers committee engutshena nama-workers ama-workers wonke wange colliery. So lapho esesikubonayo ukuthi mina ngiqhubekela phambili ngomsebenzi etshiwo ngubaba umguni ukuthi simele abantu baseWange sithi Wange for the Wange community sithi Wange MP oyabe enela abantu baseWange because engumntwana wasekhaya. Sikhathele ngabantu ababekhe bebisele iWange emuva ngoba bengenandaba leWange ukuthini ikusasa iyakuphi. So ngizasebenza gadalala ukuthuthukisa lapho engazalwa khona ekhaya ngesilungu sithi hometown and iWange ayisoze yaba yidorobho lokudelelwa mase ngingu-MP waseWange. Yaba yidorobho lokuhlonitshwa. Sizafisa ukuthi siyisebenzele ukuthi by 2030 ibe yili dorobho elibala labomashinko, omthare, okhwekhwe, ogweru esithini Wange will be the first town in Matuda North Rural City.
Umnumzana Fortune Daniel Mologela Tsiye unintisa kukhetho lokudinga umeli weWange Central edalele parliamente emele umanyano weMDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo loncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parliamente elilunga elizimeleyo umnumzana Winston Mthabisi Ncube. Laye okhala ngokuthi isigaba sakhe sisalela muva kunhlelo zentuthuko.
Okwakucala bathembisa ukuthi babe lo meli ozababona, ozabe labo, ozabe sebenza labo. Hayi khona umuntu ozabe ngiyekho isikhathi sonke. Umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo, abalungisele into ezihluphayo. Kodwa lami ngikukhangene ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni, ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi kakhulu. Yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena.
Kahle kahle kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo wona amabandla egcwele kangaka?
Okwakuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba lebandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla. Mina ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu, omela abantu, esebenza labantu. Nikungabi lebandla ngoba ibandla lisenze lilutho, umuntu osebenzayo ngumuntu. Singaba lebandla liyabe lisigoqa kokunye. Ithi manifesto yethu ayikutsho lokho, kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho mina bengifuna ukuthi khonokho sekufuna sikwenze thina emgudu.
Yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa?
Okwakuqala izibhedlela zikhatshana, amanzi akhona kodwa abefuna ukuthi siwasonde seduzane. Imigwaqo ifuna ukulungiswa, dale yagcina ukulungiswa. Okwenye ngabantwana abancane, ama-youth isayizi yethu ezingasebenziyo. Kodwa khonapho uzathola kulama-training institutions esipholiseni, esisojende, e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza, ethatha abantu abavela khatshana. Khonokho sifuna ukuthi kuphele, kuqale ngabayemguza i-allocation lathi kwampane. Nxa kuthatha 500 funa lathi abethu ebemguza bangene phosi 100 kungene abanye kwezinye indawo, sisheyenini lathi sikwanise ukubhenefitha.
Okwesibili ngikulungisa isenta leyana yenyama yendlovu kuthi kuphakame, ngoba kula lutho olwenzakala izitolo zintutshwane la i-direction yangkhona kukhanti kuvela ngapho kuya ngaphi.
Umnumzana Winston Mthabisi Ncube uncintisa kukhetho lokudinga umeli weUmguza edalele parliamente elilunga elizimeleyo. Nxa lawe uncintisa ungasithumela inombolo zakho zocingo kuWhatsApp yethu ethi 001 202 465 0318. Live talk lamhlanje sikhangela imbiko yodlakela kanye lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo ngabebandla lezanu PF ngaphambilini kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abafana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi obhalwini okwamaviki amathathu kwele Thailand bathi balwisana lesikhathi ukuthi bahlenge abafana laba ngoba izulu lingana ngempelasonto baza kuba engozini enkulu. Umhlabeleli weMelika olodumo uChris Brown ubotshiwe ngamapolisa ngemva kwekonsati edolobheni leFlorida phezu kwecala lokulwa lomunye undoda aletheswayo ngomnyaka odluleyo. Le Studio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leFrance selifinyelele kuma semifinals omdlalo omncintiswano we 2018 FIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Uruguay nge 2-0 lamhlanje. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFrance lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokutshayele Uruguay nge 2-0. Njalo limpumela icho ukuba selilinde ukuzadlala lelizanqoba phakathi kwele Brazil lele Belgium. Abahlohlele iqembu leFrance nguRafael Varane kanye loAntoine Griezmann. Olandela limidlalo izwe zomhlaba kumabona kude usibonakaliso Ndlovu uthi ujabule kakhulu ngokunqoba kweqembu leFrance ngoba sekuyilo abaningi abakuzwekazi laseAfrika asebelisekela ngemva kokuphuma kwamaqembu wonke ayemelele elizwekazi.
Lamhlanje nabe ngisapota iFrance ngoba iUruguay sukela vele ngo-2010 iWorld Cup ka-2010 lapho abaqila khona iGhana. Angisazange ngaphinda ngayithandi iUruguay. Ngakho ke lamhlanje ngihamba ngeFrance, ithe isidli iUruguay ngathaba kakhulu sengithabela ukuthi sebeza proceed abe kuma semifinals and ungathi uyakhangela iqembu leFrance ligcwele abafana beAfrica. So yikho la yebento ke ngiyisupportela khona lokho ukuthi kula bafana bakithi ngapha.
Ku semifinal yesibili iqembu leBrazil lizadibana lele Belgium kusithi elizanqoba lapho yilo elizancikilana lele France ngolwesibili mhlazili 10 kuyona le inyanga kaNtulikazi. Kusasa ngomgqibelo kuzadlalwa eminye njalo imidlalo yesigaba sesemifinal lapho iqembu leSweden elizadlala khona lele England ngehola lesine emini yantambama. Kuthi emdlalweni wantambama iqembu leRussia yilo okuyilo eliqoqala imidlalo yalonyaka lizancikilana lele Croatia. Amaqembu azanqoba kusasa azahlangana kusigaba esilandelayo esomncintiswano esesemifinal ngolwesithathu ngeviki ezayo mhlazili 10 lanye kuNtulikazi. Amaqembu azachaya kusemifinal azadibana ngomgqibelo sokudingwa iqembu elizaphutshala imidlalo yalonyaka lisendaweni yesithathu. Kuthi final lapho kuzetheswa inkatha intshantshu zomhlaba jikelele izadlalwa ngesonto mhlazili 10 lanhlanu kuNtulikazi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile.
Uhlelo Was a Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lejaha leZimbabwe elidume kakhulu kwele South Africa ngokupheka umculo wehouse uzwe lihle mathe owazakala kakhulu ngelokuthi nguDJ Zwesta SA.
I'm not alone.
Umculo warehouse music usukhathazile eMzansi. Ungaba kusemsakazweni endawonzo ukuzithokozisa kumbe emthoveni ukhala wona lomdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe, wawela ungolokutela, wayapheka lo mculo warehouse music.
Kamala Muzwelihle ngisaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole ngifunde kuso iprimary zami ngiqale ngafunda eManumane eNkayi, Queen Elizabeth Nkulumane, amaveni eNkulumane, then ngayenza isecondary eHlangabeza High School eNkayi, A-level zami ngasemzingwane High School eSigodini, university ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena elizwe lokucula kalalo akwaziye ukupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer yonke imihlobo ye house music iphinde ke nibe khona na ku hip hop. Kunama artist amakhulu azophuma lonyaka engifeature shwe kuwo engikade ke angikakhuphi ke mni album izophuma lonyaka.
uzipheka kamnandi umfana kamathe abuye asebenze nabanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
Kuyirayizi ngisebenze noYasira Bells ongumculi ne-actress edume kakhulu kulele lasemzansi and isingle yakhe yakuqala ezophuma lo nyanga e-hip hop yenziwe him. And then owesibini sengisebenze noMkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngaseGermany ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu esidume lapha eMzansi.
Kona ukupheka ingoma ze house akulula. Uzwe lihle mathe uzwe ukuhambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza hoba lentuntu wathanda lomculo.
Abantu abaninspirishe kakhulu okokuqala uDJ walapha eMzansi uDJ Black Coffee and also ngiyena inspirishwa kakhulu uDJ Maporesa oyiproducer. Ingoma zami ke zona zifumanaka kuma-digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Leo tutaimba. Leo tutacheza. Wewe. Namhla siza gita.
Nguzwelihle Mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkayi owazalwa ukuthi ngu-DJ Zwesta SA nguye ke besilaye kuhlelo Woza Friday usikhathazile eMzansi lomculo wakhe bayamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi. Kwelisani impela sonto yenu igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
DJ Zwesta SA ehlabela ke kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zakusihlwa. Kodwa lingayika channel ikhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk. Singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Iqula lomanyano we European Union elizohlola ukhetho lithi amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukubona amaphepha okuvotela edindwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bebekhankasa enkabazwe namuhla. kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungameli inkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.